inyaya yakanaka dzataurwa naMarco Rubio, Secretary of State wekuno kuAmerica, pamusana pekuti PEFPA yabatsira vanhu vakawanda kuZimbabwe, kuSouthern Africa, vanenge vane chirwere cheHIV AIDS kuti vawane mishonga nenguva. Nokuti vanhu ivava vanenge vane chirwere cheHIV vakasawana mishonga yeHIV vanoparadzira chirwere, uyezve ivo vachipererwa neupenyu, kwoita yatinoti iyo resistance kumadrugs aya kana mishonga iya inorapa chirwere cheHIV AIDS. Saka chirongwa chakanaka chose kana vari kuti programu ngaiendere mberi yePEFPA.
Iko kuZimbabwe, PEFPA iyi yanga iri kuisa mari yakawanda sei, uyezve zvimwe zvirongwa zvavanga vari kuita ndezvei?
Chatinoziva ndechekuti America gore rega rega kuZimbabwe yanga ichiisa mari inosvika kana bhiriyoni US dollars, maactual numbers anenge ave nawo. But chayanga iri kuita ndechekuti, sezvatinoziva, Zimbabwe at some point about 25% yemadzimai anga akazvitakura aiwanikwa iwane chirwere cheHIV AIDS. Iye zvinoizvi manumbers iwayo adzikira zvakanyanya nepamusana pezviri kuitwa neprogramu yePEPFA yanga ichishanda neUSAID. Saka ndinoona sekuti Zimbabwe will continue to benefit kana tikasawana program mie yePEPFA, zvichakonzera kuti dambudziko reHIV AIDS ridzoke futi zitanga takufunga kuti raakupera.
Munoona Zimbabwe neavo vanga vari pasi pechirongwa ichi vachitambira sei zviri kutaurwa izvi?
Munhu wese zvake muZimbabwe neanofanira kutambira danho iri nemufaro, pamusana pekuti hurumende yanga ichifanira kunge iri iyo iri kuisa mari kuti vanhu vane chirwere cheHIV AIDS vawane rubatsiro, but hurumende sezvatinoziva yanga iri kuzvitadza. Chirongwa chakanaka nokuti munhu wese ane hama kana kuti anotova nechirwere cheHIV AIDS. Saka chatinoda ndechekuti vanhu vanenge varwara neHIV AIDS vawane rubatsiro nokukurumidza, uyezve chisaramba chichipararira muZimbabwe.